Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina gunyana 8 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchuchisi wehurumende nhasi ati anoda kuti nengo nhatu dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzitongerwe rufu. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa votora urongwa hwekufambiswa kwemari hwepakati pegore vachitenda kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. VMDCT vanoti mashoko emutungamiri wenyika ekupomera gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere mhosva yekuita zveuori anobudisa pachena zvavagara vachitaura kuti uori wadzika midzi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanoti hurumende yadzikisa zvishoma uwandu hwemari yebudget yaitarisira kubva pamabhiriyoni mazana matatu nemakumi masere nemashanu kana kuti $3.85 billion kusvika pamabhiriyoni matatu mazana matatu ane makumi manomwe nematanhatu kana $3.76 billion. Vachinamasa vataura mashoko aya vachitora mafambisirwo emari epakati pegore kana kuti mid-term fiscal policy. Asi chirongwa ichi chakanonoka kuturwa sezvo chichifanira kuturwa muna chikumi. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachinamasa vati zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvemari yese yakawanikwa nehurumende kubva munandira kusvika muna chikumi zvakashandiswa kubhadhara vashandi vehurumende uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvekuti hurumende inofanira kutora matanho ekuderedza uwandu hwemari iyi. Vachinamasa vazivisawo kuti panguva imwe cheteyo mari yaitarisirwa kuwanikwa nehurumende yakadzikira kubva pa1.87 billion kusvika pa1.69 billion. Vati nekuda kwaizvozvo vave kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura ne1.2% kwete 2.7% yavange vakatarisira. Asi mumiriri wemusikavanhu Constituents vaProsper Mutseyami vebato reMDCT vaudza Studio 7 kuti vachinamasa havana kunatsobuda pachena kuti vachagadzirisa sei nyaya yeupfumi hwenyika.
Pa fiscal budget yaitwa presentation the minister ndekuti izvozvi zvavana kana nzira yekuti vakwanise kunge vachiwana mari yekuti vanga vachisimudzira economy.
Mukuedza kuvandudza upfumi vachinamasa vatiwo hurumende iri kutora matanho akawanda munyaya dzemabasa ekurima uye nyaya yezvicherwa. Vatiwo chikuru chinodiwa kuti upfumi husimuke inyaya yekuti makambani munyika atange kugadzira zvinhu. Vati nyika iri kuramba ichitenga zvinhu zvizhinji kubva kunze kwenyika ichirasikirwa nemari yakawanda. Vachinamasa vatiwo mangoda haana kuunza mari sezvange zvakatarisirwa uye pakacherwa makarati anoda kusvika miriyoni chete asi ivo vange vakatarisira makarati mamiriyoni matanhatu. Vatiwo kambani yemarasha yehwange haisi kushanda zvakanaka uye iri kuita zvinhu zvisinei nayo zvakaita sekuve nezvipatara dzimba nezvimwe. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuronga kuti kambani ipe dzimba dzese kubazi rezvedzimba nezvipatara kubazi rezveutano kuti isari ichiita basa rekuchera marasha chete. Asi munyori anoona nezvemari muMDCT vatapiwa mashakada vati izvi zvinogona kuti mamwe makambani aregedze kuvakira vashandi vavo dzimba achitya kuti dzinozotorwa nehurumende.
Parichandaona pa budget richekutanga ndanzwa kuti dzimba dzekuhwange dzakavakirwa vashandi nezvipatara infrastructure yese yakaitwa neHwange Colliery government yakuda kunationalize zvino izvozvo. Saka zvinodiscourage ma companies kuti avakire vashandi vavo dzimba nemahospital in the future. Chimwe chandaona budget ndechekuti hurumende haina mari yabvuma kuti yabroka.
Vachina masa vazivisa kuti nyika iri kutora matanho akasiyana siyana kusimudzira mabasa ekurima mumaruwa nemumapurazi mumwaka unotevera. Vanoti pari zvino kunyange hazvo nyika yakatarisana nenzara hapana achapane nzara sezvo pane chibage chinokwana mwedzi misere. Vati chibage ichi chakatengwa nehurumende, makambani akazvimirira pamwe nemasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vachina masa vatiwo havasi kupara nenyaya yekuti mabhanga ekune dzimwe nyika zvikuru sei ekuamerica nekueurope ave kuramba kushanda nemabhanga emuno, izvo zvave kukanganisa mabasa eupfumi munyika. Rimwe ramabhanga yavati e-commerce bank yekugermany. Vatiwo nyika icharamba ichishandisa mari yekunze kudzamara upfumi hwanaka, uye vati vane urongwa hwekukurudzira vanhu kuti vashandisewo marands, mapula, Australian dollar nedzimwe pachinzvimbo chekushandisa mari yekuamerica chete. Mukuru webhanga guru renyika Dr. John Manguja vaudza Studio 7 kuti matanho atorwa navachina masa akanaka chose pakusimudzira upfumi.
Ndaona zvakanaka chose nekuti minisita arikuita zvakanaka kuti nyika ino chayakuda inyaya yekuti vanhu vashande tikudze upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Zvichakadaro paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti regore rinouya, svondo rinouya. Komiti yedare iri rinoona nezvebhajeti ichatenderera nenyika yese ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhajeti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Mapazi ehurumende pamwe chete nemasangano akazvimirira vakawana rubatsiro kubva kuUnited States Agency for International Development kana kuti USAID pasi pechirongwa cheStrategic Economic and Analysis kana kuti SERA varumbidza zvikuru chirongwa ichi vachiti chabatsira mapazi avo kunzwisisa nyaya dzekuvandudza upfumi hwenyika nekurwisa uori. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakaparurwa mugore ra2011 chiri kupera mwedzi uno. Pasi pechirongwa ichi, SERA yakapa mapazi ehurumende pamwe chete nemamwe masangano akasvimiririra mamiriyoni gumi nemazana masere emadhora, donzvo riri rekuti kuitwe tsvakiridzo yekubudisa pachena zvaikonzera kuondomoka kweupfumi munyika, uye kuti matambudziko eupfumi pamwe neuori angagadziriswa sei munyika kunyanya mapazi ehurumende. Vachitaura neStudio 7 muHarare nhasi pamusangano wekucherechedza kubudirira kwesera, vaSolomon Muhlanga, mukuru mukuru mubazi rehofisi yemukuru wenyika nedare remakurukota, vati SERA yakavabatsira kuongorora zvimhingamupinyu zvinokonesa kubudirira kwemabhizimusi.
Kana mashandiro avarerutswa, tinovimba kuti uori hunenge huchiitika mumaofisi akawanda hunotaurwa nezvawo hunogona kunga kuderedzeka.
Vapfungwa kunaka mukuru mukuru mubazi iri vaudza Studio 7 kuti pasi pechirongwa ichi vakakwanisa kuvandudza ruzivo rwevamwe vashandi vebazi iri, vakatizve ruzivo rwavakawana urwu ruchabatsira vashandi ava kuti vabatsire nyika kuumba mutemo nezviga zvinosimudza nyika pamwe nezviga zvinopedza uori. Vashamiso Mutisi, mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Environmental Law Association SELA muchidimbu, vati vakabatsirwawo neSERA munyaya dzekuwana ruzivo rwekupenengura zvakazara zvinenge zvichiitika munyaya yezvicherwa, uye kuti vabudise uori pachena nekushanda nehurumende mukurwisa dambudziko iri.
Chirongwa cheSERA chakatibatsira zvikuru pakuti vakatidzidzisa kuita research kana kuti mhenenguro yekuona zvinenge zvichiitika mumining sector, kungave kubiwa kune kuchiitwa mari, kungave kubiwa kune kuchiitwa zvicherwa maminerals.
Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. vati vane chivimbo chekuti ruzivo rwavakaumba pasi pesera ruchabatsira kuti mapasi ehurumende aite zvinhu zvakajeka pamwe nekugadzirisa mitemo inorwisa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vachuchisi vehurumende nasi vanoda kuti nengo nhatu dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzebato reMDCT dzitongerwe rufu. Asi nhengo idzi dzakumbira kunzwirwa tsitsi nedare kunyange hazvo dzichiri kutsika madziro dzichiti hadzina mhosva yadzakapara. Mutoro wedu wenhau Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wehurumende panyaya iyi vaEdmond Nyazamba vakurudzira dare kuti ritongere rufu vasungwa vanoti vatungamirai madzokere muzvare Yvonne Musarurwa pamwe navalast Maenge Hama avo vakabatwa nemhosva yekuponda Assistant Inspector Petros Mutedza pamhirizhonga yakaitika muna 2011 pakati pemapurisa nevechidiki veMDCT. Vanyazamba vati chiitiko ichi chakakanganisawo pfungwa dzevanhu vakawanda vakaona izvi zvichiitika vanosanganisira vana vadiki pamwe nevanhuwo zvavo vasinei nezvematongerwo enyika. Asi rimwe remagweta evasungwa ava, amai Beatrice Mutetwa, vati vasungwa ava havana mhosva yavakapara uye vati mukupa mutongo dare rinofanira kutarisa kuti umbo hwakasvitswa kudare hauburitse pachena kuti ngana ndiyakakanda dombo rakatema vamutedza zvakazokonzera kuti vafe. Vaenderera mberi vachiti mutongo wakaturwa nemutongi wedare vachine mbiri bhunu unoita sekuti imhosva kuti munhu anzi inhengo yeMDCT nepamusana pekuti hazvizi kubuda pachena mumutongo wavo kuti nhengo dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda iyi dzakanyatsoita chii chaizvo chakakonzera kuti vamutedza vafe. Zvichakadai, amai Mutetwa vakurudzira dare kuti mutongo waro ribude pachena kuti hurumende inofanira kuferefeta nyaya dzevanhu vese vanonzi vakapondwa pamwe nekushayikwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti vamwe vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuponda vari kungoswerombeya nemigwagwa vasina zvavari kuitwa zvinopedzisira zvaita sekuti mutemo une vamwe vanhu vaunoshandisirwa. Amai Mutetwa vatiwo bumbiro remutemo idzva haribvumidze kuti munhukadzi atongerwe rufu sezvakumbirwa navanyazamba. Naizvozvo vati muzvare Musarurwa havafanire kutongerwa rufu nyangwe zvodii. Zvichakadai, mutongi wedare vabhunu vatambira chikumbiro chasvitswa kudare nemagweta evasungwa ava chekuti vaFinias Natarikwa avo vakabatwawo nemhosva yekubatsira vamadzokere namuzvare Musarurwa kubva panzvimbo yakaparirwa mhosva vabuditswe muusungwa. Amai Mutetwa vati hazvikodzeri kuti vanhatarikwa avo vanove mutyairi weMDCT vabatwe nemhosva iyi sezvo vave munhu aiita basa rake panguva yavakasungwa. Vabhunu vabvuma chikumbiro chekuti vanhatarikwa vabuditswe muusungwa vakamirira kupiwa mutongo panyaya iyi. Zvichitevera zvasvitswa kudare nemagweta ari kumirira vasungwa, vabhunu vati nyaya iyi ichadzoka mudare musi wa19 mwedzi uno pavachatura mutongo wekuti vanhu ava vanogara mujeri kwenguva yakareba zvakadii. Imwe nhengo yeMDCT yanga iri mudare ichinzwa nyaya iyi vaSimon Mpande vati vari kuona sekuti vabhunu vane divi ravakarerekera pakutongwa kwenyaya iyi.
Matambiro tiri kufambisana kuti vanyaya iyi tiri kuona kunge kushungurudzwa kuriitwa vanhu vedu veMDCT inhau yekuti vari kuona kuti vamugabe vava under pressure nemamiriro akaita situation munyika.
VaSidney Chisi avo vanoshanda nesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES vati vanoona sekuti nyaya iyi inyaya yakatongwa kare pasiri kutariswa umbo hwakasvitswa kudare.
Kana pane munhu akabata dombo, mapurisa basa ravo nderekuburitsa kuti munhu akabata dombo rakatema mupurisa wayo ndiani, kwete kungoti izvo nokuti wanga uripo, saka kana wanga uripo saka unofanira kusungwa.
Mudare nhasi manga makazara kuti maku nevatungamiriri veMDCT vanga vachisanganisira vatevedzeri vava Morgan Tsvangirai muMDCT vanoti muzvare Tokozani Kupe, vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri. Vamwewo vanga vari mudare vanosanganisira mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume pamwe nenhengo dzeparamende dzeMDCT dzakati wandei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Thomas Chiripasi.
Makaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mukuru weBarclays Bank of Zimbabwe vaGeorge Guvamatanga vanoti mabhangi haasi kuzocherechedza magwaro eminda kana kuti maoffer letters sezvo achiti murimi haana chainacho kunze kwezvinhu zvaakatenga kana kuvaka kwete zvaakawana zviripo papurazi. Mutorodo wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaGuvamatanga avo vanga vari munyarikani mukuru paCongress yeZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU yaitwa nhasi muchinoyi vati chinokosheswa namabhanga midziyo mitsva yakatengwa nemurimi kwete zvinhu zvaakawana zviripo pakatorwa purazi kutanga muna 2000. Vatiwo magwaro ari kupuhwa nehurumende aya haana kunakira varimi sezvo achipa hurumende masimba ekuvatorera mapurazi mukati memwedzi mumwe chete.
Makamboiverenga here 99 Ellis? Have you read the 99 Ellis? Vanyatsi, makamboiverenga here 99 Ellis? Inotaura iyo 99 Ellis kuti if you borrow from the bank, the only assets that you can use as security will be your improvements. Yeah? Zvamaisa iwe pachi pamunda.
Vachitaura pagungano rimwe chete muzvinafundo wepachikoro chikuru cheHarare Institute of Technology kana kuti HIT vaMaxwell Chanakira vakurudzira varimi kuti vashandise midziyo nembeu yechizvino zvino kuti vawane gohwo rakawanda.
Ndanga ndichiti mafarmers anofanira kuita zvinhu zvitsva, kuedza zvinhu zvitsva, kuedza maitiro matsva ekurima. Modzi kana mbeu itsva, makohwero matsva, nechikonzero chekuti kana taita zvinhu kwenguva yakareba pasina maresults akanaka tiri kuwana, toda kuti tichinje maitiro.
Varimi vanodarika mazana matatu kubva kumatunhu ose munyika vari kupinda musangano wevarimi pasi pedingindira rakanangana nekuvandudza zvinhu munyaya dzekurima kana kuti innovations for comprehensive agrarian reforms. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vagari vekwachivi kumasvingo kunyanya madzimai vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu iri uye vatsigiri vebato reMDCT havasi kupiwa chikafu sezvo chiri kupiwa vebato riri kutonga reZANU-PF. Mumwe mugari wedunhu iri Ambuya Matizirofa vanoti izvi zviri kuita kuti vana vazhinji vechidiki vaende kuzvikoro vachiziya nenzara. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission neZuro rakaparura ongororo yaro inoratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa havasi kuwana mukana wekuwana chikafu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naAmbuya Matizirofa. Tine urombo vateereri, mishina yedu inenge iri kutariswa, inenge iri kutsvedza tsvedza. Tinoimba kuti zvichagadzirisika. Makateerera kunhepfenyuro yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rakaiti tarise zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopikisa muSouth Sudan vari kushora mashoko ehurumende yeAmerica ekukurudzira mumwe mutungamiri wenyika iyi vaRiek Machar kuti vasadzokere kuSouth Sudan kunotora chigaro chavo vachiti kusavapo kwavo kuri kukonzera kusagadzikana munyika iyi. Mumiriri weAmerica vaDonald Booth vakaudza dare reHouse of Representatives kuti kudzoka kwavaMachar kunokonzera kusagadzikana munyika iyi. Vamacha vakaenda muupoteri muna chikunguru mushure memhirizhonga pakati pebato ravo riri muhurumende yemubatanidzwa nehurumende inotungamirwa navaSalva Kiir. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanoti kutukwa kwavakaitwa nemutungamiri wePhilippines vaRodrigo Duterte hakusi kuzokanganisa kutyidzana kwenyika mbiri idzi. VaObama vati ivo navaDuterte vakamhoresana zvishoma pavakasangana kumusangano weAssociation of Southeast Asian Nations kuLaos. Kutukwa kwakaitwa vaObama kwakapa kuti varambe kusangana navaDuterte pamusangano wavaifanira kuita. Vanhu vemuVenezuela vari kuenderera mberi vachiratidzira kuti paitwe sarudzo kana kuti referendum yekuti mutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro vasiye basa here kana kuti kwete. Zvino munyadza zveupfumi munyika iyi zvinonzi hazvina kumira zvakanaka zvichitevera kuderera kwemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Kuderera kwemafuta uku kwakonzera kushayikwa kwechikafu nemishonga muzvipatara. Iye zvino tombotarisa zviri kuitika munyadza zvematongerwo enyika munyika. Mapoka evanhu akawanda ari kushushikana pamwe nekushamisika nemashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanonzi vakaudza gurukota rezvekutongwa kwematunhu uye vari tete wemusangano weZANU PF vaSevia Kasukuere pamusoro peuori hunonzi huri kuitwa mukupiwa kwemastendi ekuvakira dzimba anofananga achipiwa vechidiki vebato reZANU PF. VaMugabe vanonzi vakashamisawo kana ivo vakasukuere mushure mekuvabvunza nezvenyaya iyi pamusangano wePolitbureau wakaitwa nezuro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora pamwe nemumiriri wePelandaba Mupopoma mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nokubvunza vaChuma udzamu hwemashoko avaMugabe.
Chekutanga ndechekuti president ngamiriri wedu and the president wenyika ane kodzero rokubvunza zvinhu kuti anzwisise pasina kunzwisisa zvakaraude chichafamba pachafamba sei, vane kodzero rokuti vabvunze vanzwisise. Saka nekuona kwangu hapana chinhu out of this world chaitwa napresident kubvunza minista kuti ko nyaya yemastendi iri kufamba sei, because after all minista ndivo vane hofisi yacho inobata nenyaya iyo yemastendi acho. Saka president vakachida clarity. Asi izvozvo kakara mune chida clarity hazvireve kuti uori waitika. Asi kana vaitazve it shows kuti president vari vigilant, which means that vanovazviona zvinopedzerana kaikoko. But nekuona kwangu nekufunga kwangu handifunge kuti minister vaita anything.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Regai tikudzo serei kuhurukuru ya taita na wa Joseph Chuma pamwe na wa Douglas Mwanzora.
Chekutanga na chekuti president, chekutunga miru wedu and the president wenyika, ane kodzero rokubvunza zvinhu kuti anzwisise basi na unzwisisa zvakadaro chichafamba apa chafamba sei. Vane kodzero rokuti vabvunze vanzwisise. Saka nekuona kwangu hapana chinhu out of this world chaitwa na president kubvunza minister kuti ko nyaya stendi iri kufamba sei. Because after all, minister ndivo vane office yacho inobata nenyaya iyo yemastendi acho. Saka president vakachida clarity. Asi izvozvo zvakakara mune chida clarity hazvireve kuti uori waitika. Asi kana vaitazve it shows kuti president vari vigilant, which means that vano vazviona zvinopedzerana kaikoko. But nekuona kwangu nekufunga kwangu handifungi kuti minister vaita anything which is amiss. President vanga vachibvunza vachida clarity.
Vamonzora, maonero yenyu panya yatiri kukurukura.
Zvinofanira kuzikanwa kuti president ahane police, wane CIO, vanowana information. Saka kutobvunza kwavakaita ikoko, zvinopangidza kuti vanga vaine information zvinhu zvakaitika. Isu tinonyatsa kuziva kuti vakasukuvere vari kutora land iri kumacheto kweHarare vachipa vanhu veZANU PF. Saka pakuita izvozvo hapana asingazvizive. Vakabuda munewspaper vachiti vakutora mastenzo vachipa mayouth eZANU PF, asi mayouth aya haana kupiwa. Taakunzwa kuti mastenzo akupananwa pachiushamwari, pachiukama, pachiori. Isu tiri kuti huri ihwohwo ndo huri kuita kuti tiende kumademonstration tichiti hatikuda corruption munyika muno. Zvinofanira kuinvestigetwa izvozvo. Kana vaonekwa vaine mhosva ngavatosiya pasa vakazvizera.
Honorable Chuma, pari kutorwa mastenzo ari kungopiwa vechidiki veZANU PF kana nhengo dzeZANU PF. Urongwa hwakanaka here tichitarisa kuvakwa kwenyika? Pache zvazvo harisi huori here hwekuti panotorwa mastendi ivhu renyika ropiwa bato rimwe chete?
Chekutanga, mastenzo asi kungopiwa mayouth eZANU PF chete. Mastenzo ari kupiwa mayouth ese emuZimbabwe. And mastenzo aya ari kuadministra neyouth corp, which is a government parastatal. And inini I will talk for Bulawayo for example, because that's where I come from. Youth corp itori nemahofisi mutown. Munhu anongozviendera ega echinoita register for a stand ari ega. And kana achisvika ikoko handisati ndatombonzwa kuti kune munhu akambobvunzwa kadhi rake remusangano kana anything like that. Asi munhu anogona kungobvunzwa national ID card rake chete kuita kuti registration ifambe nemazvo. Saka kuti zvinzi masenza ndezanu pefu inini ndinozvamba especially for Bulawayo, because what I know for sure is that even mayouth ana Munzura MDC vakandi approacha ndakatova refiand kana vadhareka kuti ave endai munoregista muwaneti muwane mastenzo.
Vamonzura, takambonzwa vamugabe vachitaura mazita evamwe mashuromo vanenge vachifungidzirwa kunzi vaita zvouori, asi nyaya idzo dzinongozopera pasina zvaitwa. Munofunga here kuti tomboti vakasukuire vaita zvouori zvechokwadi pane zvimatana vangazotorwa navamugabe?
Hapana zvinoitwa navamugabe vaya, nokuti vanoregerera vanhu vavo vanoita zveuori izvozvo. Zvotaurwa navachuma izvo hachizi chokwadi. Hakuna mayouth eMDC akapiwa mastend. Kana paine one ngaanze munhu iyeye, hakuna mayouth eMDC akapiwa mastend.
Honorable Chuma,
right, chekutanga munofanira kunzwisisa nyaya iyi. Kana munhu chinzi aita uori kunoita investigation ka. Kana munhu asina kuita kozi pakuvengana kwedu ikoko, ndinogona kutongoti vamonzora maba cellphone yangu, because ndinongoda kuvasvibisa zita ravo chete. But yet havana kuba mapurisa akasvika anogona kumuarest. But vakaita investigation yavo vozoona kuti but vamonzora vanga vasipo vabva patimu yacho ipapo. Saka havana mhosva, vanozoregerwa.
La Joseph Chuma veZANU PF, mwanzwa kubva kuna vaDouglas Monzora veMDCT. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvegwaro rakaburitswa nesangano reZimbabwe Human Rights Commission rekuti bato reZANU PF riri kuita zvematongerwo enyika pakugoverwa kwechikafu. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Muchuchisi wehurumende nhasi ati anoda kuti nhengo nhatu dzeMDCT dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa kuGlenview dzitongerwe rufu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina nitungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 8 ngompandula 2016 ngontungamili inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
Ngibone into emangalisayo kakhulu ekhoti lapha. Angazi ukuthi umthetho lo uvela ngapi. Sithole nzima sibili. Sithole nzima.
Umahluli uJustice Chinembiri Bhunu udlulisele phambili ngamaviki amabili ukugwetshwa kwamalunga ebandla leMDCT amathathu atholakale elecala lokubulala ipolisa.
So kulutshana kakhulu uShinamasa akukhulumileyo ongathi kungakhuthaza abantu beZimbabwe bebona ngani elakusasa lingcono. Okuningi nje kutshengisela ukuthi kona abantu beZimbabwe kumele-ke bekhangelele ubunzima.
Umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa wethula amazwi yakhe aphathelane lo mnotho welizwe esithi idolobho lewange selizathathwa nguhulumende. Kubunja uhlelo lokungcwaba izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe eziyabe zibhubhele kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umahluli wetale le High Court uJustice Chinembiri Bhunu udlulisele phambili ngamaviki amabili ukugwetshwa kwamalunga ebandla leMDCT amathathu atholakale elecala lokubulala ipolisa uAssistant Inspector Petros Mutedza ngomnyaka ka-2011. Owesine oyetheswa icala lokuphathisa abathathu laba ngemota yokubaleka uFinias Natarikwa uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Umahluli uBhunu obemelethule isigwebo uthi uthethe lesi sinqumo ngemva kokwethulwe ligqwetha elimela abane laba unkosikazi Beatrice Mthethwa oveze izikhexe ezimbalwa kulolu daba olwethulwe nguhulumende. Ekwethuleni imibono yokuphikisa leli cala, umthethwa ubonise idale ukuba akula bufakazi obaneleyo ukubonisa ukuba abane laba yibo sibisibili ababulala umthetha nxa kukhangelwa indlela okwenzakala ngayo. Omunye wabakade besemthethwandaba umnumzana Rodney Takaruza owebandla leTransform Zimbabwe utshengisa ukukhathazeka ngendlela amacala aphathelene labezombusazwe ephathwa ngayo.
Ngibone into emangalisayo kakhulu ekhoti lapha. Angazi ukuthi umthetho lo uvela ngapi. Sithole nzima sibili. Sithole nzima. Akule into enhle lapha eZimbabwe ngendaba yemthetho. Iyo into ephumileyo lamhla lapha ekhotini. So akula kuthaba kuthabise ngisho.
Unkosikazi Lwazi Sibanda, ummeli weMathebelele North edale lePhalamende, ubekhona njalo laye. Uthi udaniswa indlela abamabandla aphikisayo abaphathwa ngayo emthethwandaba.
Ngibona ngani namhla kungcono angize ngikhale ngoba mhlawana ujashi wayesenike i-harsh judgment. But namuhla uloya uBeatrice esekhulumile wanika ama-facts. Ngibona ngani kungcono ngoba la ujaji engabe nje eza judge according to ukuthi yena ujaja umuntu weMDCT into yakhona i-political. But nxa ukuthi sibili yi-fair judgment, there is no case. They didn't commit any crime or Yvonne. There is no evidence which links Yvonne and company with this case. Yikho mina ngikubonayo.
Lanxa amagqwetha amela abathathu laba efuna baphiwe isigwebo esilula nxa bethe batholakala belomlandu, umtshutshisi kulolu daba u-Edmo Nyazamba owayelipholisa eqina ngelokuthi bagwetshelwe ukulengiswa. Abathathu laba babalisa unkosazana Yvonne Musarurwa, uLasti Mayengahama kanye loThungamirai Madzokere. Owesine uFinias Natarikwa yena wetheswa umlandu wokuphathisa abathathu laba ukubaleka ngemota ayeyichayela eGlenview 3 lapho kwabulawelwa khona umthetha mhla ka-29 Nkwenkwezi ngomnyaka ka-2011. amalunga amabandla aphikisayo aze ngobuningi emthethwandaba iningi labo kungabe MDCT bekulabontanga bomkhankaso wetha jamuka sesijikile abekade begqoka ama-t-shirts alotshwe ukuthi Mgabe must go. Imota ezithwala abohlangothi lwe-riot bezibhodabhoda bucwadlana ledale le-high court kodwa akula okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule imbiko ephathelane lokusetshenziswa kwemali ekuluhlu lwendleko kahulumende i-national budget eyalunyaka esithi idolobho leWange eliphansi kwenkampani ye-Colliery sokuzamele libe phansi kukahulumende. UChinamasa uphinde wazisa ukuthi umnotho welizwe kawuhambi kuhle. Ngalokho uthi kuzamele kuthathwe amanyathelo agoqela ukwehlisa uluhlu lwendleko zakhe zomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Umbiko wakhe namasa ngamafitshane nje ngathi utshengisela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe awumanga kuhle ngoba akulanto emangalisayo kumbe nja asitshele yona. Ukhulume ngokuthi ilizwe leZimbabwe lilesikwelede zamanye amazwe ezedlula 1.1 billion. Wakhuluma njalo wathi angakhangela-ke amakampani abuya kuleli ezovula amabhizinisi ayehlile ngesilinganiso esisuka ku-9% kusuka ngo-January kuzofika ngo-June kuthi ye. Wakhala njalo ngokuthi bona imali eningi etholwa nguhulumende 96.6% of imali le kolekta ngohulumende kuma-taxi lento ezinjalo iya ekubhadaleni ama-expenses kahulumende okutshengisela ukuthi iZimbabwe isala le mali ephose ilingane le-3.4% iyimali esetshengiswa ezibhedlela lezikolo lendawo ezinjalo. So iZimbabwe ngokwayo igcinela ukubhadala ama-expenses kahulumende. Ngaleyo ndlela-ke utshengisela ukuthi umnotho weZimbabwe awumanga kuhle njalo abantu beZimbabwe bamele bekhangelele ukuthi eminyakeni emibili emithathu elandelayo bazaba sebunzimeni obukhulu ngoba iZimbabwe ayenelisi ukuthi yenze imali, akula misebenzi eyenziwayo, i-investment iphansi, izinto zeZimbabwe ezizi-exporters ziya kwamanye amazwe lazo zehlile kakhulu. So ngamafitshane nje umnotho weZimbabwe awumanga kuhle, ilizwe leZimbabwe sikhangele zomnotho lemali akumanga.
Siyasibone eminyakeni edluleyo ngesikhathi sona lesi umnumzana Chinamasa nxa esethula amazwi akhe uyakhangela elakusasa ethembisa ukuthi kuyini okuzathuthuka. Kazange akuphathe yini lo mnyaka?
Ye, so kulutshwana kakhulu uChinamasa akukhulumileyo ongathi kungakhuthaza abantu beZimbabwe bebona ngani elakusasa lingcono. Okuningi nje kutshengisela ukuthi kona abantu beZimbabwe kumele-ke bekhangelele ubunzima bomnotho besiya phambili ngoba bekhuluma ukuthi even abantu abanjengabozesa bakolodwa imali efika 1.1 billion okutshengisela ukuthi amaZimbabweans alobunzima ekubhadaleni ama-bills, alobunzima bokwenza imali. So into zonke ezinje kade zikhuluma namhla bezidanile zingatshengisela ukuthi iZimbabwe ile kusasa elihle.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Don't take my number. Awusohlangana kwiFacebook. I don't want your number.
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Akusthande VOA Ndebele Facebook.
www.tunawena.com. Nanga umntana
omuhle. Ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esesule ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ezitaladeni zeHarare ngamapholisa. Umahluli wedale le-High Court unkosazana Priscilla Echigumba unqume izolo ukuthi amapholisa ephule umthetho kanye lesisekelo sombuso welizwe ngokwethula umthetho ovimba ukutshengisela eHarare okwamaviki amabili. UJustice Chigumba uthe njalo uhulumende ubeze eHigh Court lamaphepha angamanga kuhle. Ngalokho uthe uza kwesula umthetho wamapholisa lo okweviki eyodwa esanikeza abachuchisi isikhathi sokulungisisa amaphepha abo andubana baphenduke emthethwandaba lukhangelisiswe ngokugcweleyo lolu daba. Sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDC, uMnumzana Mbuso Siso.
Siyamamukela kakhulu ujaji lo otshengisele ukuhlonipha ama-citizens aweZimbabwe ngokubana babe nakho ukuthi bazibonise nxa kulo hlupho olubahluphayo ngalawo ma-demonstration.
Amabandla aphikisayo siyaza avama ukukhalakhala ngokuthi umthetho kawulandelwa kuhle elizweni. Isinqumo sayizolo singathi isiveza sobala yini ukuthi umthetho uyalandelwa?
Uveze sobala sibili ukuthi umthetho uyalandela elizweni ngokuphikisana lohulumende ofuna sihlale sigoqe izandla simkhangele esenza izinto ezisithwalisa nzima singabantwana bezimbabwe.
Kuyini elikwenzayo lina njengebandla sikhangele ukuthi solusondele ukhetho luka-2018?
Njengoba uyawubone nje inhlelo esilazo silo nhlelo ezifana nalezo okuthiwa i-coalition ukuhlanganisa kwamabandla amaningi aphikisayo ibandla elibusayo. Sihlanganela ukuthi sikhiphe lo hulumende osikhathazayo osuyenze abantu abaningi basuka elizweni kwamanye amazwe. Basikabi lenhlelo eziningi kakhulu esingathi ezifanana nezokuya ebantwini. Sitshela abantu ngenhlanganiso yethu ukubana izabenzelani mhla lowo hulumende esephumile. Kodwa nje uhlelo esilalo yilona lolu olokuhlanganisa amabandla lawa aphikisa uhulumende. La ngithi ngibona kula mabandla asengu-18 angathi ayavumelana ukubana sisekhipha lowo hulumende ohluphayo.
Libona yini uhulumende evuma ukuguqula imithetho ephathelane lokuqhutshwa kokhetho kungakenziwa lolu khetho njengokufuna kwenu?
Ngithe nje ngikhangela izolo sephandaba la izolo, uhulumende uhulumende okhanya ongasimuntu ozimisele ukukhipha ukuvumelana nathi edabeni lama-electoral reforms.
UMnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Walsh Mencube sixoxela ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe zithi luhle uhlelo lukaMnumzana Mark Zuckerberg, umqondisi weFacebook yena ozama ukuthi uZulu angene ebulenjini be-internet engabhadali lutho. Zithi lanxa uZuckerberg oyethekelela amazwe afana leKenya kanye leNigeria okwamanje engasoze alugqobe eZimbabwe, kuzaba kuhle nxa uhlelo lolu olubizwa ngokuthi internet.org project lungasungulwa kuzwekazi le-Afrika. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukunceda izifundi, osomabhizimusi labantu makhaza ikakhulu abahlala emaphandleni abangenelisi ukungena ebulenjini be-internet. Kukhanya uhlelo lukaZuckerberg lolo luzabuyela emuva kulandela ukudubuka kwe-spacecraft eMelika ebithwele imitshina yokusungula emoyeni ngesikhathi uZuckerberg esethekelela amazwe e-Afrika. Lanxa kunjalo ingcwethi ezibona ngezobulembu be-internet zithi uhlelo lolu lulakho ukuguqula okunengi nxa lungasungulwa kuzwekazi le-Afrika. Enye yalezi ngcwethi ngomnumzana Themba P. Isibanda oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Into enhle kakhulu ezathuthukisa i-Afrika. Abantu abangathola i-service leyo ngabantu abadisadvantage
sikhangele isikolo ezuma rural areas sesikhuluma emadolobheni sikhangela abantu abangenelisi ukuthenga amabhando kunezinye indawo ongela amagesi khona okuthi vele kungukuthi abantu baxhume amafoni and stuff like that kodwa i-service le ingaba available ngilo mngani lami oyaziwo uyakhona ukuthi anjenje lami ngisengisa abanye
singathi nxa sesikhangela kathesi ukuthi wena ungusibanda ukhonapho usendlini ungathi ungena njani endaweni ezinjengabo-Facebook endaweni ezinjenge-intanethi nje
ngile nhlansi ukuthi le foni e-Tel 1 so ngahle ngadumanisa ngathola i-wireless e-Tel 1 so kuba lula kini ukuthole i-intanethi njalo intengo yakhona engazathikhanga
ye masikhangela ngentengo ke kume njani nxa ungena ku-intanethi
jikelele nje i-20 gig ngisebenzisa i-$25 a month njalo ngibona zathi iyenele labantwana bayakwanisa ukuthi bayenze ama-assignments abo njalo njalo
ye pho-ke labo abangelamali-ke bangena njani ebulenjini bolobo
abangelamali bayasebenzisa ama-service akuthiwa ngamabhandle ama-bundles akhona ku-econet akhona ku-net1 akhona ku-tele
ye pho ngokuthi chacha nje ngamafitshane ukuthi kuyini khonokho
ama-bundles yilokhu esokuthenga kuma-service providers ukuthi uyahluka uduse ifoni yakho ukuthi usiba le lokuthiwa idatha so nxa usule datha usungakwanisa ukuthi ungene ebulenje kodwa inkinga yokuthi iya-expire unlike eyethelwane le ukuthi month lokhuyana uyakhona ukuthi ku-expire ne-after 1 day after 2 days sokuthenga ngemali yakho but inkinga yokuthi kuya-expire
yes yakuzwa kakhulu-ke nxa ukuthi-ke uzukabheke ngabuya-ke lalokho afuna ukubuya lakho ubona zani kunganceda khonapho
akuzaphathisa kakhulu esizeni sakile
umnumzana Thembe Pisibanda yingcwethi ezimele yodwa ebona ngezobulembu be-intanethi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ozamela ibandla lama-Republicans ukukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ungcono kakhulu kulo mongameli weMelika umnumzana Barack Obama izizalwane zakwele Venezuela zingene esitaladeni zitshengisela zisithi ukhetho lokuba umongameli Nicolas Maduro aqhubeke na kumbe hatshi ngomsebenzi kumele luye phambili inhlanganiso eyasungulwa izizalwane zeZimbabwe emela isebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Union of South Africa isebenzelana lamankampana kwele South Africa sibumbe uhlelo lokungcwaba izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe eziyabe zibhubhele kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Inhlanganiso yemusa ithi isungule lohlelo olubizwa Heritage Funeral Scheme ngemva kokubona ubunzima obukhulu obuhlangana lesihlobo zalabo ababe bebhubhele kwele South Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yemusa umnumzana Mandla Masuku utshela isitudio 7 ukuthi abafisi kube khona ongcwatshelwa kwelinye ilizwe ngenxa kuswela uhlelo olungasiza ngcono.
Sithola ukuthi kunabantu abaningi abangenawo namakhava. Kwesibili, yikuthi kunenkampani ezinye nazo ezenzwe ngaleyo ndlela ukuthi umforena kuba nzima ukuthi ayithole ikhava engeke izimdlele kakhulu imali.
Lobanje abanye besithi sezinenge inhlelo zokudlela abantu imali ezibunjwayo umnumzana Masuku uthi akuzukubalula ukuthi umuntu aqilibezelwe ehlelweni lwabo lolo
sisebenzisana namacompanies amakhulu okudala ukuthi amathubo ukuthi mhlawumbe umuntu singamphoxa abe mancane kakhulu sisebenzisana nenesi inesi consultant is an indigenous company yasi identifier i-underwriter eyiyo futhi enkulu ehlonitshwayo lati e-South Africa i-Sanlam.
Isiphathamandla senkampani yakwele South Africa ANS consultant layo eyingxenye yalo hlelo umnumzana Thabang Motea uthi ngokubhadala nje imali ephansi kwamarandi alikhulu ngenyanga lolu hlelo luyathwala lokungcwaba isidumbu yiloba ikuphi
le funeral scheme ungakhava abantu bala eSouth Africa and then also ungakhava aba bomndeni bakho abaphaya eZimbabwe ubhatala ipremium enye ozoyibhatalela ngeEasy Pay card enelogo eye mewusa ibhatala noba kuphi eShoprite Checkers noba kuphi
uthi kukhulu ukutholwa ngolilunga lalolu hlelo
uthola ama benefits a flexible kakhulu ngenxa yathina sisebenza ngo cash kodwa singakwazi ukuorganizela ukuba uthole i service if yilonto ifunayo kodwa umuntu ophetheyo kwindaba ye policy yakho nguwe as a policy holder
isizalwane seZimbabwe umnumzana Godno Sibanda ngomunye wabeZimbabwe asebelomukele ngezandla zombili lolihlelo
le into enhle kakhulu ngathesi nje xa ukuthi awunayo masingcwabisane wena mawa ungavuka uthule kuzomela ubhadala imali efika up to 15000 rands imali engakho le abazali ekhaya le begcine sebedengisa inkomo zabo
ukwanda kwezalwane seZimbabwe esifela kwele South Africa sekubangela ukuthi kusungulwe inhlelo eziningi zokungcwabisana kwele South Africa Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi lazo zifuna ukuvunyelwa ukuvota kukhetho oluzayo zisemazweni lapho esihlala khona lanxa nje uhulumende sithi kalamali yokuqhuba lumsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo mnumzana Paul Mpofu ohlala kwele Botswana. Endawonye lo mnumzana Mzobanzi Ncube ohlala khona pha eMelika onguye osungula lingxoxo.
Khona ukuthi vele singabantu sibe sikhuluma sidiscussa ngendaba yokuthi kule diaspora vote into elilungelo yomuntu wonke ongumZimbabweni noma ngapi lapho akhona. Yiko mina okungixaka kakhulu khona ukuthi into sibe singayi khuluma siyenze ngani indaba khona kulilungelo lethu sonke amaZimbabweans ukuthi sivote ngoba it is enshrined in our new constitution ukuthi khona wonke umuntu ongumZimbabweni noma ngapi lapha akhona kumele bele lungelo lakhe lokuthi ahambe ayevota lapho akhona
ye yeah. Baba Mpofu wena uthinike ngalokho kodwa ke phela abanye ngabathi kulokucibilebezela okuthile okungaba khona nxa amabhokisi lawo esesuka ezigodlweni zabameli beZimbabwe kwamanye amazwe.
Lokho siyakuzwa ukuthi kungaba lokuqila okungaba khona yebo ye. But inkathazo nansi-ke lapha nxa sibuyele emuva. Ungakhangela kathesi thina sesihlukumezwa sizizalwane zeZimbabwe kuzezwa umuntu ekutshela ethi yena lina liyimpiyane. Ngoba lingaphandle kwezwe alivoti alisincedisi ngalutho alenzi lutho lathi sithi cela ngaluthi siye sinikwe ithuba elokuthi sivote yikho esikukhalelayo kakhulu
ukuthi ukuxilibezela
ukuxilibezela akusoze kube khona ina sivele sile blueprint evele ivela kuUnited Nations etshengisa ukuthi khona kuzavotwa njani and njalo asoze kube lokuxilibezela ngani ngoba sizavota ema embassy ama elections aqalisa ekuseni ama voting booths avalwa ntambama kebe kulama representative abe ekhangele amabhokisi abantu bevota khona apho as soon as ama voting booths evalwa balaleli siyahle sivale ama votes khona apho there's no need ukuthi ama vote ukuthi athathwe amabhokisi sesiswa ngaphe eZimbabwe sivalela khonapho e-embassy kuhle kwazakale ukuthi khona ama results amenjani it is not rocket science at all I saw rocket science lay
ye phela kodwa Mpofu abantu abasekhaya njengokutsho kwakho bakuthi lina engxenye libe selivotela omunye umuntu abangamfuniyo bona ekhaya
masikhangele ukuhlukumezwa lenduku esizikhangeleyo sonke angila themba leqiniso lokuthi kulomunye ongathi hayi mina ngiyale o mina ngiyale ngoba sonke sikhayela ukuthi sifuna kube lenguquko isimo esikuso siyadanisa isimo esikuso asisiphathi kahle. Cabanga nje nxa uphila uphandle kwelizwe lakho ubunzima ohlangana lawo. Kula nxa uphakathi kwelizwe lakho. Namhla nxa ngaphelelwa ngumsebenzi ngiphakathi kwelizwe lami ngingathengisa itamatisi ngiphile. Kodwa ngaphelelwa ngumsebenzi ngilapha kwele Botswana ngingathi ngithengisa itamatisi izizalwane ziyakuthini.
Baba Ncube, yeah. Wena ke uthini ke ngokuthi abantu bekhaya bangathi lina ingxenye lingavotela omunye singamfuniyo thina.
Kanti abantu bekhaya bengatsho njani njalo ngoba ukuvota lilungelo lomuntu ukuthi akhethe umuntu amfunayo. Ayisikho emntwini wabantwini bekhaya ukuthi betsho ukuthi khona umuntu avotele ubani. Ukuthi umbuso weZANU PF lo Robert Mugabe abantu abasawufuni sebeduvekile ngawo. And sesibonile ukuthi khona uMgabe uvele kalathando labantu bakhe ngoba nawu abantu lokho bedemonstrator okungapheliyo kodwa akazaka kabuye phakathi kwabantu ukuthi akakhulume ukuthi izikhalazo zenu nyazizwa abantu abami ma citizens wothani ke ngibe le plan yokuthi khona ngenzeni ngizama ukuthi ngizifeze lokho abantu baqala ukudemonstrate ngabo May khona kazaka kaphuma uMgabe ukuthi address ama citizens eZimbabwe kodwa amapolisa uyawathumezela ezitreet nathole ebhuqabula abantu echa abantu
umnumzana Mzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika ubexoxa lo mnumzana Paul Mpofu isizalwane seZimbabwe njalo esiseBotswana. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lechikeni linqobe elewange nge 1-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalelwe enkundleni yeLuveve kobulawayo lamhlanje kubika uJoseph Njanji.
Imvimbi yeqembu lechikeni uJohn Pasmo Bernard uchayele emambuleni umbekwa ngehlandla lesibili lomdlalo leli goli latholisa iqembu lakhe yonke imklomelo emithathu. UNompembe uMartin Chivandire ukhombele emloteni ngemva kokuba imvimbi yeqembu lewange Wilfred Murray efuqe umgadli weqembu lechikenini uIshmael Lawe phakathi kwepenalty box yewange. Limpumela itsho ukuba iqembu lechikenini liphakamela ahlala kundawo yethuba nombili lile miklomelo engamashumi amathathu lanye. Iqembu lewange belingela mgadli walo elimthembileyo uGift Mbweti yena othe ubefisa kakhulu ukudlala kodwa akazange enelise ngoba ebejeziswe inhlanganiso yePSL ngemva kokutshengiswa ikhasi elilombala olithanga emidlalweni emithathu.
Hayi game le lami game makhadi yavuleleyo because igame odumele amuda wathi angifuna uyakwazi ukuthi ndihlohle but hayi ibhola langikhona kuyatholakala but izafocus on this game eyawo leyo lamele loyisisehle.
Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesihlanu lapho iqembu lechapungu elizemukela khona eleHarare City enkundleni ye-Ascot. Ngomgqibelo kule midlalo emithathu njalo iqembu lenkezi Platinum Stars lizadlala lelobulawayo City enkundleni yeBaobab. Iqembu lecholotsho lizadlala leleBotha Strikers enkundleni yeLuveve kuthi eleFC Platinum lizanqikelana leleHow Mine enkundleni yeMandava. Ngensonto iqembu leCape United lizadibana leleChickenini enkundleni National Sports Stadium. Iqembu wange lizemukelele ZPC Kariba ngasemalahleni. Iqembu leMutare City Rovers lizadlala leleTriangle ngasesakuva kuthi umdlalo omkhulu walimpela viki uzakuba phakathi kweHighlanders leqembu leDynamo senkundleni yeBapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje olukhangelane labesifazana olwe Women's Round Table sihlaziya udaba lwendlala esibhahile elizweni. Sikhangela ikakhulu ubufakazi obethulwe yikomishini ekhangelane la malungelo kazulu izolo ethe yona sithole ubufakazi obuveza sobala ukubana abakwamanye amabandla aphikisayo bancitsha ukudla libandla leZANU PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo lilandla.
very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 8th, 2016, you're listening to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are speaking about the politicization of food aid, especially in the rural areas. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz Monday through Friday at 8 o'clock p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Panopa China Chemadzimai, don't forget.
Olosine lobo mama iko lapho isidibana khona uhlelo lwethu asihluzeni bo mama sikhona njalo ebulenjini. We are on the internet on www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages as we are live streaming right now. So if you haven't done so, please go to voashona.com, voandebele.com, and you can live stream with us right now.
Sikhona njalo ebulenjini be Facebook.
Ndiyama tizirofa kuti akuti no muya ndino kuitwa na Madonna sikuti kinaita zvokunzi avandere zvana vande NBC ari zvino tongorarama newaku kwaku kana ukano dhurudza majuru ogona kuwana dhora homunganidza unotenga 10 kg icho upu kuti vana vararame ndoona sekuti pangosara hapo pacho manene kuti zvigadzirike tiri kutozviona nokuno nokuti vari pavamwe vaiti hatisiziyasi vakachinja yangova dingi rimwe vanoti kwai zvaamuzive hurumende iripo mazuva ano iyi yavari kuda kubvai vanongodana kuti huyanyorese chikapo asi vanengega vakatogara vakanyoresana kare imi mongozofambisiwa pasina zvamofambisidzwaiyo vakadoshamudzana kare kuna vaitisika nyika yose ndiyo slogan iriko yokuti munhu wenbc hapuri chikapo.
Tonight on the Women's Round Table, we are looking at the politicization of food, especially in the rural areas. What are your views on the issue, PJ?
Yeah, the Zimbabwe Human Rights Commission yesterday actually tabled a report that confirmed that there is politicization of food in the rural areas, where members of the ruling party, ZANU-PF, are receiving preferential treatment in comparison to members from the opposition.
Yes, PJ, and the report went on further to say that ZANU-PF leadership in the rural areas were politicizing the distribution of not only food, but agricultural inputs, also other forms of aid in five districts, namely Bikita East, Mazowe Central, Muzarabani North and South, and Buhera North constituencies.
And the Women's Roundtable were not able to get the view of the ZANU-PF on this issue.
Yes, PJ, so we want to hear from you, our listeners and viewers, if you're live streaming with us on Facebook, on VOA Shona and VOA Ndebele. We would like to hear your views. PJ.
Yeah. Mesite mnanya si au player u Cynthia. Aikunga senani. Siyalemukela kuhlelo lwethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona udubo lwendlala olubhahileyo elizweni nxa sikhangeleke ukuthi omama bona yibo abahlukumezeke kakhulu ngodubo lolu lwendlala kanye lokwabelwa kokudla ikanti ke izolo lokhu bekusethulwa ireport ye commission le ebona ngezamalungelo oluntu i human rights commission ilapho yethu lekhona i report yayo iveza ukubana emaphandleni ikakhulu lapho kusabiwa izinto ezinjengokudla izinto zokulimisa lolunye nje uncedo olumele luphiwe uZulu oluyabe luvelela kuhulumende eluthole kunhlanganiso ezizimeleyo kumbe njalo emazweni apheche ababezama ukuncedisa kulolu dubo lwendlala uthike kungafika ke ukudla lokho ngasemaphandleni ikakhulu kwabelwa labo abasekela ibandla linye elizombusazwe elizanu PF ikanti ke abamabandla ehlukeneyo aphikisayo bathi bona bakhala ngokuthi hayi kabalutholi lolo ncedo ikho ke sithi asihluzeni bomama kwenziweni ke nxa sibhekane lenhlupho ezinje khona ngapho ngasemaphandleni njalo lisitshele lokuthi lina udubo lolu luphatha ngayiphi indlela.
Yeah, aiwa PJ Iroidama nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekupiwa iyo chikafu kwevanhu nyanya kumaruva kwatiri kunzwa isu PJ kuti vanotsigira sangano re kana bato re Zano PF ndo vari kupiwa chikafu vanotsigirawo mabato akadai se MDCT nemamwewo anopikisa vari kunzi ivo havasi kuwana chikafu uye zvetakaona nezuro sangano re Zimbabwe Human Rights Commission richiparura iro gwaro ravo ravaitarisa kuti ichokwadi ndo zviri kuitika kumaruva vakataura ivo kuti pane nzvimbo dziri kuwanikwa zvichiita izvi dzakadai se Bikita East Mazowe Central Muzarabani North ne South ne Buhira North saka kana muri ikoko madzimai nyanya titsananguro kuti zvii chaizvo zviri kuitika kunyange kwa muri ikoko kunharaunda kwenyu mungange muri kudotito mungade muri kukupi fonai mutitsananguro zviri kufamba sei panyaya dzechikafu nekuti tinoona PJ kuti vanozonyanya kuoneka vachimanikidza namadzimai. Yeah. Nekusi mwana akanzwa nenzara haende kuna baba achivunza kuti nhasi tinodyei anoenda kuna amai. Saka tiri kuti nhasi ngatizei tione kuti zviri kufamba sei uyezve pangaitwe sei kuti zvinhu zviwanikwe zvichisanduka.
Sibele thuba elihle kakhulu elokuthola unkosikazi Petunia Sibusisiwe Chiriseri ongomunye wamacommissioners kuZimbabwe Human Rights Commission yena ke nguye othule ihlolisiso kumbe ngithi impumela yenhlolisiso abayenzileyo ezigabeni ezihlukeneyo ezeZimbabwe bebona ukuthi vele ukwabelwa kokudla lokhu kuphatha kakhulu omama njalo kwabelwa ngokungalingananga siyakwamukela kuhlelo lwethu Nkosikazi Chiriseri.
Siyabonga.
Ye. Yeah. Ungasichazisela nje ngamafichane ukuthi inhlolisiso yenu leyi ifumaneni.
Ukuthi inhlolisiso yethu leyi?
Ye. Yeah. Ngasikhangela ukuthi udubo lolu lokwabelwa kokudla ikakhulu kwabesifazane.
Ye. Yeah. Kakhulu. Ukwabelwa kokudla kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bazwisise amalungelo abo.
Yeah.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengabomama bazi ukuthi silamalungelo esiwanikwe yi-constitution yethu yeZimbabwe le esayivotelayo sathi yena ukuthi kunelungelo lomuntu wonke osemhlabeni wadalwa nguNkulunkulu ukuthi azuze ukudla okukwanileyo. Lokho sikuzuza emthethweni omkhulu sithi constitution ku section 77b ngizasica ukuthi khona pha i constitution iyasi cebisa ukuthi wonke umuntu ule right to sufficient food wonke umuntu ulelungelo lokuthi azuze ukudla okukwanileyo loba ngumama loba ngubaba sokwadlula lokhana kwakuthiwa hayi baba kumele aphiwe ukudla okuningi kumele aphiwe inyama eningi edlula abantwana bedlula abomama hayi i-constitution yethu ithi wonke umuntu kumele abe lelungelo ye-equality le non-discrimination lokho kutsho ukuthi simele sinikane ukudla okukwanileyo endlini umama ubaba abantwana loba ngolimeleyo umntwana kumbe ngumama olimeleyo wonke umuntu lilungelo lwakhe ukuthi anikwe ukudla okukwanileyo. Akunani ukuthi ngumshona ngumndebele, akunani ukuthi usupporta iphi party kumbe usupporta iZANU PF kumbe MDC kumbe iZIM PF kumbe whatever party, zonke iparty, wonke umuntu oyisidalo saseZimbabwe njalo ohlezi esihlabathini yalapha eZimbabwe ilungelo lakho
ayiwa
so nxa i-government yethu i-Minister of Public Service Social Welfare i-distributor ukudla kumbe singathi laphana nxa benika ukudla ngenxa yokuthi anti phela kulendlala
kulezinsukuukudla
kuhanjiswa esigabeni wonke umuntu lulungele lakho ukuthi azuze ukudla okukwanileyo
Ayi wathi notenda tinokuchingamidzai
kakhulu izolo
ama
public officials zethu wonke ama NGOs zethu wonke kumbe ama political parties ama MPs ama councillors ama traditional leaders osaduku ama chiefs zethu izinkosi zonke zaseZimbabwe zizwisise umthetho wona lo section 77
aiwa tinotenda mai chiriseri tokuchingamidza iyi zvakare tongoti mumboti dambu murimi rwamai zvamanga muri kutaura nekuti ndanyanzanzwa padiki diki asi pane vamwe vakateerera vangada kunzwa kuti vatiiko mai chiriseri nyanya panyaya iyoyi yechikafu takatarisa madzimai
chokwadi tirikuti isusu madzimai ndiwo musimboti wemusha saka constitution yedu bumbiro redu remutemo rataka pumirana seZimbabwe rinotaura iro richiti muna section 77 kuti imvumo yemunhu wese kuti apuwe chikafu chakakwana section 77 inoti right to food and water munhu wese apuwe chikafu zvikuru madzimai nekuti kudhara taisimbota ai madzimai nekuti ndinendabika ndinofanirwa kushota aa zvachinja bumbiro redu romutemo rakatarisira kuti munhu wega wega apuwe chikafu chakakwana kunge ndeamai kana kuti vana kana kuti ndivana baba munhu wese ngaabatwe zvakafanana nekuizvozvo futi zvinotaurwa pasection 56 kuti munhu wese ane right to equality and non-discrimination. Izvozvo zvinoreva kuti hapana anofanirwa kusarudzwa nokuti kana kuti rurimi rwaamai rwaanotaura kana kuti pati yaanosapota kana kuti mukadzi kana murume aiwa hapafanirwe kusarudzana wese munhu imvumo yake kana kuti tingati chiko iraiti yake yekuti apuwe chikafu takakwana
tinoona nezuro makange
taura panapa
taura yenyu
saka Minister of Public Service Labor and Social Welfare iwanga vachimbo tenderera vachitibatsira zvikuru hurumende yedu ichipa vanhu chikafu saka tiri kuti kuma public officials edu ese kana ari ma NGO kana ari ma political parties kana ma MP kana ma councillors tiri kuti munhu wese anzwisise kuti hazvina basa kuti munhu ndewe political party ipi kana kuti sangano repolitics ipi munhu wese ane mvumo ikodzero yake kuti apuwe chikafu chakakwana kudya kwakakwana kunopuwa vamwe vese izvotanga tichitaura
aiwa tombokubatsai muromo ipapo
maerana nebumbiro redu remutemo ratinoti the constitution of Zimbabwe amendment number 20
aiwa tinokutendai mombobata henyu makadaro tine muteereri wedu wekutanga amai mbuya matizorofa makadii mbuya
ndofara hangu makadiwo
aiwa tiri wadii mombotitsananguro kuti kwakamira sei kwamuruko uyezve muri kupi
tiri kuno kwachii
ehe kwakamira sei panyaya yechikafu
nyaya yechikafu chikafu chinobuya topiwa nemadhonasi asi chinoita zvokusarudziwa kuti ava ndevezano ava ndevemdc saka ndo ivo vanobuya vachiti hamufaniri kusarudzana mofanira kungopana chikafu hazvinei kuti wakafuma kana kuti wakarima kana kuti wakadini asi tikatasara toga tisari toita izvozvo Toto sara to tosa rudzana.
Mhm.
Kuti chikafu MDC havapuwi chinopuwa vezano.
Mhm. Ameno kana pane zvamamuri kuda kuvhunza tina maichiriseri vesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari ipapa panhare. Munogona kuvabvunzawo zvamuri kusangana nazvo ikoko kumamisha zvamunokwanisa henyu.
All right. Tongoda kuvabvunza izvozvo kuti zviri kuitwa zvinotendegwa here kana kuti hazvitendegwi.
Amaichiriseri.
Uye pangaitwe sei kana vachinge vasangana nedambudziko rakadaro.
Vakanaka chaizvo. Nokuti nyangwe vakuru vedu venyika ino yeZimbabwe, baba vedu President Robert Gabriel Mugabe, His Excellency, vakataura ivo nemuromo wavo kuti hapafanirwe, hazvibvumidzwe kuti paite munhu anosarudzwa maerana nepati yaanosapota. Nokuti mwana weZimbabwe, mwana weZimbabwe, anofanirwa kupuwa chii? Kudya kwakakwana. Zvisinei kuti mukuru kana mudiki, murume kana mukadzi, kana kuti pati yaanosapota ndeipi. Izvozvo takatozvitaurwa nababa vedu, President Robert Mugabe, vachitarisira kuti mhuri yeZimbabwe yese iwane chikafu, igute.
Mhm. Asa maichiriseri, ndo zviri kuitika here?
Kwa mubumbiro redu remutemo.
Mhm.
Mutaurire vana kana vari kuvakaterera ipapo kuti ngava tsvage bumbiro redu remutemo rinotaura iro muna section 56 kuti munhu ane kodzero yekuti asasarudzwa, abatwe nenzira yakafanana nemumwe munhu. Uye moti vana vavereke futi muna section 77b inototaura maererana nezvekudya kuti munhu wese ane yatinoti right to food and water, right to sufficient food. Saka munhu wese ikodzero yake zvikurusa isusu takura vana mbuya.
Mm-hmm.
Ndiri kunzwa mbuya muripo chaizvo, tinokutendai nokubatana netu paprogram ino. Section 82 ndeimwe futi inoita sei, inochengeteka vechikuru. Mm-hmm. Nekuti munhu wese achakura karimwe zuva. Saka constitution yedu, umbiro redu remutemo yeZimbabwe rinonyanya kutaura ipapo marights of the elderly.
Mm-hmm.
Kuti vana mbuya vakura zvikuru nana sekuru vakura ngavachengetwe nenzira yakanaka, vachipuwa chikafu chakakwana. Zvisinei kuti havana kuenda kumusangano.
Mm-hmm.
Kana kuti vaenda kumusangano kana kuti ndove pati ipi.
Mm-hmm.
Saka mabvunzo mubvunzo wakanaka chaizvo. Zvinhu zvatofanirwa kudzidzisana munharaunda dzedu izvozvo kuti munhu wese azvizive.
Mm-hmm.
Saka nezuro Zimbabwe Human Rights Commission yanga ichitaura naizvozvo, ichitaura zvikuru kuma public officials edu vakabata vana NP edu, vana makansela zedu, kana kuti vana sabhuku, kana kuti machiefs edu, yanga achikurudzirwa zvikuru kuti titeerere zvakataurwa nevakuru venyika yedu, ivo His Excellency baba vedu President Robert Gabriel Mugabe.
Mhm. Atokutendai maichiriseri mbuya, handizivi kuti magutsikana here nezvataurwa izvi. Kana kuti ndare dzinenge dzabva dzadona. Please stay on the line, Mrs. Chiriseri. Mbuya nhare dzavo dzinenge dzatidonhei ipapa. PJ.
Mbensiti ngiyakubuza nkosikazi Chiriseri kuti nxa uthe wadubana lodubulo nalolo usemaphandleni, wenzeni ke njengomama ukuze wenelise ukuselela imuli yakho?
Kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi ureportwe khona lokho.
Yeah.
IZimbabwe Human Rights Commission imelele khona lokho. I feel NGO ukuthi abantu kube bangayesaba ukuthi hayi sebephula umthetho kumbe sebelwisana lohulumende, hayi
Yeah.
The Zimbabwe Human Rights Commission is emelele ukuthi isebenze lomuntu weZimbabwe wonke kusukela ku government kusiya phezulu kusiya ulo ophansi phansi. So kuqakathekile ukuthi abantu ba report ku Zimbabwe Human Rights Commission ukuthi ay sina endaweni yethu kunje ukudla kuhanjiswa so.
Mm-hmm.
So iZimbabwe Human Rights Commission iyanikwa ke amandla iConstitution yeZimbabwe ukuthi ibuye izokhangelisisa izohlolisisa inhlolisiso leyo ibisi siba yiyo eza siyabalanda bona laba kumbe ngama political party members ngama political party leaders iConstitution iyasipha amandla ukuthi sibalande sibaxwayise ukuthi hathi hayi madoda mankazana lapha lilahlekile umthetho ume uthi asakhane nini njengezakhamuzi zaseZimbabwe sigcina nenini njalo sibumbe ilizwe lethu eligcwele uthando ayikho lokulwa nokuzondana nokuncithana nokuhwaba analokho vele iconstitution yethu ayikufuni
ayikuvumeli lokho bamba khonapha ecingweni nkosikazi bamba khonapha ecingweni nkosikazi siyakubonga ngethuba elihle olisinike lona ukuthi sikhulume lawe Mavela Zulu omunye umlaleli
ehe mumbo batenye makadaro mai chiriseri maita wanda makadito kuchingamidza hi pachirongwa
no fara dinwa benyo ikoko
ehe muri kupi maita wanda
maita wanda kwat papte kumanishaneni
okay aiwa pakanaka chitibatiseiwo kuti kwakamira sei ikoko kumanikaland takatarisa nyaya dzechikafu muri kuchiwana here uyezve zviri kufamba sei
aiwa vakanzela vedu ari kupa hawanhu chikafu zvakanaka vanhu vavakuita zvemapati
ah zvinofadza kunzwa izvi taurai kuti kanzela wenyu ndiani vamwe vanzwewo kana tiri kunzwawo vamwe vari kupa maripoti akanaka kudai vanoitwa ani kanzura wenyu ndewepati ipi uyezve zviri kufamba sei
kanzela wedu ndewezanukiyeku ndewa mhuri yengwe
ehe
taurai
henyu
tatikumbiroka kuti vanhu vacho vari kupiwa vashoma zura izvi
ehe saka inini kwamuri uku chikafu vanhu vari kuchiwana asi vashoma hapana kunzi uyu ndewebato iri kana weiri
aiwa hakuna zvakadaro asi vanhu vari kutorwa pabhuku vanenge vari vashoma
aiwa pakanaka ipapo tinotenda maita wanda zvinhu zvakanaka kunzwawo kana munhu ari kuitawo basa rakanaka ngazvitaurwe
chikoro sho
ehe muve nezuva rakanaka
aiwa nesuwo titagirewo zvemabasa hamudi vanopera so
here aiwa tazvinzwa maita wanda tichamboonaona kuti zvakamira sei asi tinotenda kunge makamuinesu paro pachirongwa chedu
zveshuwa kamwana asingachemba anofira mumbereko
aiwa iro idama sho PJ, a very interesting take there from Maita Wanda. She's calling us from Rusape and she's saying in her constituency, her member of parliament actually, you know, is giving food equally. It doesn't matter whether you're ZANU-PF or MDC and he belongs to ZANU-PF.
Mm-hmm.
So, you know, we were just saying to her that this is good. When somebody does do something right, it's good to report about it.
Yes.
And Mrs. Chiriseri, you were listening in. What can other people learn from what we're seeing happening in Rusape?
I think that councillor or that MP must be commended highly because they understand their constitutional mandate.
Mm-hmm.
And we really commend them very highly. And we continue to speak to other MPs, to other councillors, other political party leaders, to respect our constitution, let's respect one another, and learn from this exemplary ZANU-PF MP in Rusape that Maita Wanda is talking about.
Mm-hmm. Yeah. Thank you very much.
This is the right thing to do, and it pleases God. Because the Bible says righteousness exalts the nation, but sin that reproaches people. So corruption and greed are a reproach to the people of Zimbabwe. So we are very grateful for such ZANU-PF MPs that are doing the right thing. So keep it up.
Thank you very much. They will, please stay on the line. We're just going to take another caller, PJ, if you can go ahead. And then I have a few messages that we have on the VOA Shona page because we'd asked people to contribute. And there are a few numbers here of who to call, but you go ahead.
Yeah. Siyawamukela mnewethu Mahembe.
Hayi ngiyabonga mama ukulalela mama uChirisele khulumo.
Yeah. Eh ufuna ukupha wakho umbono.
Ngena kubo mama sokungani ngiyababanga lomthunzi.
Hayi sesikuvumeli. Siyaxolela okwalamhla.
Hayi kulungile mama. Hayi umama uChirisele angaza khulume njani. Kodwa ke ekuphiweni khonapho kudla hayi akungeke kutshintshe lutho.
Yeah.
Yeah, hayi lapho sivile. Angakhuluma umama uChirisele akhuluma zaphofe awu. Agutwe ngamadola, hluzu kamadola, hayi akutshintshi lutho.
Kungani usitsho njalo yena ngimbuzile umbuzo omunye. Othi nxa uthe wehlelwa ludubo olunje uye ngaphi, uye reporter ngaphi yena wathi nanana ukhululekile ukuthi uye emahofisini abo. Kumbe any of the commissioners ubatshela ukuthi enana
sorry singabonga ngama office abo engaba khona sibe kwazi ukuthi angapi ngoba nxa ngaphandle kwalokho hayi akukho konye indawo ongaripota khona ngaphandle kubo bona.
Ye utsho njalo unkosikazi Chiriseri. Uyazizwela lawe unkosikazi. Hello.
Ngenxa yokuswelakala kwemali, ama-ofisi ethu akasifanabeli indawo yonke yaseZimbabwe. Kodwa sikhona eHarare, sikhona koBulawayo, sithandazele ukuthi sibe le mali ekwanileyo ukuthi sicwabanale sibe kuma-provinces wonke lama-districts wonke. Kodwa engizakwenza okwengaphezu ukuthi nginike abantu ama-phone numbers ama-commissioners ukuthi bathathe phansi babhale phansi ngoba bangayehlelwa zinkathazo ezinjalo bafone bakhululekile ukuthi bafone banikwa imvumo leyo bayinikwa ne-constitution yaseZimbabwe leesayigoselayo. Ama-numbers angikhona athi wona nxa kuyi-landline eHarare 04
Nkosikazi Chirisero ungehlisa kancane iradio yakho ngoba siyayizwa iyenza i-echo.
Mina ngisefonini.
Hawula radio ekhona khona pheduze?
Hayi angila radio.
Engxenye umnewethu Mahembe.
Sengivalile ngiyabonga.
Ye. Besizwa sibili senza i-echo. Ye, ungasinikeza kama-numbers, Nkosikazi Chirisere.
Yebo. I-number, kodwa ngicabe nge-number kaGcine Sihlalo, u-Commissioner Elasto Mogwadi. Inamba yakhe ngu-0772-644-247.
Mchali mana lo.
Amanye ama-commissioner. Hello.
Mchali mana lo. Oye, Human Rights Commission.
Yeah, ngu-chairperson. Oh, Human Rights Commission, the Commissioner Elasto Mogwadi.
Yeah.
Kube njalo lo Commissioner Sithole. 0772-348-182. Banjalo ufona ku landline. IHarare office. Ukhululekile ukuthi ufike kunumber 144 Samora Machel Avenue. 144 Samora Machel Avenue. It's opposite the Holiday Inn. Inumber zakhonapho ngu 04-701-811. Kumbe